Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 21/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zambia yomhangarira Zimbabwe kusadhaki neAfrican Union mushure memashoko ainoti ndeyekuisvokosva akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita navaVladimir Putin mutungamiri wekuRussia.
Iri tariro yangu ndeye kuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora
Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Asini aradzikwa nhasi muHarare Nengo dzebato rinopikisa are Citizens Coalition for Change dzakasungwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa dzodzoserwa mutirongo zvakare kusvika svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vamulambo haimbe vaudza dare reparamende ravo kuti vakumbira veSADC neAfrican Union kuti vapindire pakusvokoswa kwavanoti kwakaitwa nyika yavo neZimbabwe nekuda kwemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vaiita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakabuda pavhidhiyo vachiudza vaPutin kuti vaida rutsigiro rwavo sezvo Zambia yave kukonzera kusagadzikana muZimbabwe nekuda kwekudyidzana zvakanyanya neAmerica. Asi Zambia inoti inoda kuwirirana nenyika dzose kusanganisira iyo Zimbabwe, America neRussia yacho. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zambia yati yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo yerusununguko uye ikatokurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa ivo vamunangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Zambia zvayaita yaratidzawo kuti vanonzvisisa machannels ekuadresa magrievances kana kupokana nedzimwe nyika. I think kubva pakutanga pakataura President Emerson vaina vaPutin zvavakataura, Zambia yakati aiwa ticharisponda nenzira dzakafanira. And ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti nyaya idzodzi dziadreswe. Ndinyatsonzwisisi zvangu kuti sei hurumende yeZimbabwe yaramba yakatsimbirirana neZambia kunge vari kuda kutsvaga kurwisana neZambia kana kupopotedzana neZambia.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitwa neSADC neAfrican Union?
Chatinofungidzira uchofanira kuzoitika ndechekuti SADC neAU zvinofanirawo kuratidza kuti zvine mazino zvinokwanisa kuadresa machallenges anenge achisesana nedzimwe nyika sezvakaita izvozvo zvokuti tension yacho yaramba ichingokura. Hazvidi kudaro kuvavakidzani. Ndosaka ndichifungidzira kuti Zambia zvayaita zvakanaka pane kuti irambe ichivaitewo zviri kuita Zimbabwe yotangawo kungopopota nekwaiye. Ndofungidzira machannels avashandisa machannels akanaka. Challenge inozongouya ndeyekuti SADC ine mamekanizimu here kuti vamunanga gwatovanenge vachicheya SADC vasazoinda fierce.
Asi tichitarisawo izvo zviri kuitwa neZimbabwe yaisangofanira kungokumbira regerere here panyaya iyi kuti nyaya ipere nekuti vanenge vari kuti pakangovhiwa chidembo paruzhinji nyaya iyi yaifanira kutaurwa pasina vatori venhau.
Tofungidzira kuti kubva mumaonero edu edu muoparetero unoita nyika yeZimbabwe atingi ritori dambudziko rekuti zvinotaridza kuti vanotonga kuZimbabwe vakazara nechimwe chimbimbindoga chekuti hatiudzwi zvekuita.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Yasini uyo akashaya nemusi wemuvhuro aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Hama, shamwari nevezvematongerwo enyika vapa uchapupu hwekubata basa nemazvo kwaaiita. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vatsanangura mushakabvu semunhu aive neushingi, rudo achigona basa rake, uye wakadzidzisa vechidiki vakawanda kuita basa rekutapa nhau munyika. Mutungamiri wesangano rinomira vatapi venhau vechidiki munyika reYoung Journalists Association of Zimbabwe, Valeopold Munende, vaudza gungano parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Lucy.
Should make the job lighter for my younger journalists. Zvekuti stori yai zoti yabuda mangwana iwo neuchidada asino uchizoti hai half the job yakaitwa nasinasi.
Mutapi wenhau zvakare aive shamwari yaLucy Sofia Mapuranga ati mufi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera asiya.
Mukadzi yanga akashinga mubasa rake. Mukadzi uyu anga ari focus in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learnt a lot from Lucy. Kana wanga uri munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasar kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it.
Vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengetana Tilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo iyo vatsanangura semunhu aita basa rake nemazvo kubvira kuZBC. Tilda ati
tinongotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindustry yejournalism. Ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire.
Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti ZUJ, MISA neMedia Center atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Vaimbo vemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita.
Mhuri yekwaLucy zivai kuti isu tiriona gamba, isu tiri kurespekta legacy, isu tinomusaluta, tinomuselebreta. We give her the assurance kuti Comrade Lucy, a veteran journalist, ziva kuti isu hatizodududzi. We are going to finish the unfinished business of democratizing Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato reLabour Economic African Democrats, Amai Linda Masarira. Mushakabvu asiya vana vaviri. Vakuru venhepfenyuro yeStudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nhepfenyuro iyi kubva muna 2008. Ndaka mira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Tungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Johnson Timber nevamwe vebato ravo vanodarika makumi manomwe vakasungwa nemusi wesvondo vacharamba vari mutirongo kusvika svondo rinouya sezvo pasati papiwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa ava vaida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare. Asi mapurisa akabva asvika pamba apa ndokutanga kuvarova zvakaipisisa achiti vaironga kuratidzira. Vebato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance rinotungamirirwa namai Elizabeth Valerio nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International vashora zvikuru kusungwa kwevanopikisa ava vachiti kuvambunyikidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Vachisvitsira kange vati nhasi vachaudza vamwe vafakazi vaviri vachange vachipa umboho wekuti sine mhaka yei vachiti vasungwa vasavana bhee. Asi nhasi vatadza kuudza vachisvitsi vaya zvinova zvazokonzera kuti tienderere mberi tichipawo nyaya yedu tichipawo umboho hwedu wekuti sine mhaka yei vasungwa vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi ipanyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete?
Maprotabishinzo ose aitwa kana kurishapa mutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya. Zvinova zvinoreva kuti weekend yose vaJohnson Timber pamwe chete nevakasungwa navo musi wesvondo yapfuura ino vacharamba vari muremand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here? Zviri kufamba sei?
Nezuro dare rakapa mutongo kana kuti order yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudare tikavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bhel asi vakapiwa mukana wekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo. Saka hazvigoni kuti varapwe vari kuremand prison, hazvigoni kuti varapwe vari muchizarira, asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vari pasi peprison services.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu, tine hurongwa munyaya yekuti bumiriro remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.
Rimwe gweta renhengo dzeCCC dziri muusungwa vaAgents Gumbo vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru zvina vanonzi vanofa muKenya gore rega rega nekuda kwekurumwa nenyoka, uye vamwe zviuru zvinomwe vanoguma vaoma mutezo nekuda kwekuparadzwa kwemasango vanhu vachivaka dzimba, kurima kana kushandukawo kwemamiriro ekunze. Nyoka dzakawanda dzinonzi dzave kupinda mudzimba dzevanhu. Panonzi pane kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Israel iri kukanda zvombo kubva mungarava dzehondo, motokari nendege dzehondo. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu gumi nevaviri vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vamwe varimi vari kuchema chema kuti nyaya yeuore zvikuru muzvirongwa zvehurumende zvinenge zvakanangana nekuvasimudzira iri kuvadzosera kumashure zvakanyanya zvopa kuti varambe vachinonga svosve nemuromo. Semuenzaniso pane chirongwa chemari inoda kusvika mamiriyoni makumi masere nemasere kana kuti 88 million United States dollars yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekupa varombo kumaruva mbudzi kana kuti presidential gold scheme isina kufambiswa zvakanaka. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumhondorongezi vaNelson Chivavaya vari kuchema-chemawo kuti havasi kunzwisa kuti sei vari kunzi vabhadhare zvakare imwe mari inosvika madhora 14 ekuAmerica kana vachida kupiwa gotora rembudzi.
Mbudzi takapiwa asi tikanzi tibhadhare mari inoita 14 US dollars yekuchengetedza mbudzi hono yatisingazive kuti iri kuenda kuti, nekuti programu iyi ndeya president.
Mambo Chundu vaEbo Chundu vanoti
kudoku nenyewe mari hatina mari machi, saka hakuna kuwa station hatatakwanisa kuwana tirezi mari dzacho dzinodiwa dzii. Saka vanhu tirikungosanganisawo mbudzi dzodzodzo dzatinoberekawo nembudzi dzakanaka tutamagosini dzakanaka.
Vakapiwa basa rekutenga mbudzi idzi inhengo yezanupf central committee vamike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu. Asi mumashoko kuvatori venhau, komisheni inoona nezveuori yezimbabwe anticorruption commission inoti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti US$40 million yakapiwa vaviri ava yakashandiswa kutenga mbudzi shoma-shoma, imwe yakawanda ikatengeswa dzimba nemotokari pachiitwa zveori. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira varimi vekumamisha vakwegura shirikadzi vakaremara nenherera uye vaifanirwa kupiwa mbudzi dzinodarika zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 632,000. Chirongwa ichi chakaparurwa navamunangagwa mbune kuchipinge muna 2022 vachivimbisa kuti maruva ose zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 aizopiwa sheshe gumi nenomwe uye hono imwe chete. Mbudzi idzi dzaizotenderera mumusha sezvo painongoita mbudzana inobva yaendeswa kune imwe mhuri. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelini Ndoro vanoti havasi kufara neuwandu hwembudzi dzavakapiwa.
Yado second year running na last year dzakangoya zvi40 dzakapiwa pakaitwa presidential rally uko, saka hatina mafigures, hatingoshanda neraukisige kuti 6,000 that we don't know when they will come.
Amai Ndoro vanoti mumwe aiva pambudzi ndiva Chimombe.
Ini handizi kutengesa pawani contract dzenyu vana, one of them was Chimombe but handizi kuti yakanga iri kampani ipi yange yakapiwa. Macontracts akaitwa neministry.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoti havazive kuti vanhu vakapiwa mbudzi vangani chaizvo, asi kune vashoma-shoma vakawana mbudzi idzi vakaita saamai Sibongile Wata vekumakonde kumashonaland west vanoti chirongwa ichi chichavabatsira.
Chirongwa ichi chembudzi chakanakira kuti madzimai ekumaruwa anokwanisa kuzvimiririra, because I understand kuti upenyu hwekumaruwa huri pakurima nepakupfuma kwezvinosanganisira ivhenu vakuhuku doro idzombudzi dzichisvika kuivheni mombe.
Amai Wata vanoti nyaya yekuti mbudzi ikabereka yopiwa mumwe inosimudzira vanhu vakawanda. Mumwe mugari wekukariba muzvari Hezo Jonasi vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumadzimai anowanzosiyiwa mumabasa ebudiriro munyika.
Vamwe vakadzi vazhinji vanosingagoni kana kuzvishandira, asi apa unoda kweprogiramu yatakapiwa projekti tikuona kunge ichasimudzira madzimai akachiwana.
Hurumende yaitiwo dzimba mazana matatu dzakapiwa mbudzi kumatebereland north nesouth, asi nyaya yehori iri kukanganisa zvirongwa zvekusimudzira varimi zvakaita sepfumvudza nechecommand agriculture. Bazi rezvemari rinonzi rakarasikirwa nemabhiriyoni matatu nekuda kwechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee inoti parizvino pane vatambi vemitambo yakasiyana-siyana vashanu vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi eOlympic Games ari kuitirwa kuParis kuFrance mwedzi uno uya. Vatambi vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya parizvino vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Tapiwa Makarao, Rutendo Nyahora naMakanaka Ishe Charamba, Steve Cox anoita zverowing. Mukoziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamira chikwata ichi kumitambo iyi varingisai mapondera.
Kari zino watambi wedi wa kwanza kutuwa enge ya tuenda kuma Olympics vashanu. Tine one marathon anonzi Isaac Mpofu. Murumano manya ama long distance haya ya tunotu ma marathon. Kota anoita zwewe ma boats zwezi kepe anonzi Stephen Cox. Uwe anuaga kwa alifaya. Kwa hivyo ufutu za gari wanoita zwewe manyezi. Tika hati max 4 speed mima 200 meters. Kule mkuma naripo. Aga kwa alifaya pakari ipapo. Kwa hivyo tino mpukana mwese pe marathon Nyahora. Anuwa hii achenda achenda akamirira vamhanyi vechidzimai akakwalifaya kunge achienda. All in all parizvino tine vatingati masports person vashanu vakakwanisa kunge vachitivari unomirira Zimbabwe. Tichiri kutarisira kuti pane vamwe vachauya kubva kusini hasati yapedza sini iri kupedza iyo musi wa24 June. Saka tichiri kutarisira kuti pane vamwe vaviri vatatu vachange vachigena chikwata chedichi.
Chikwata chezimbabwe chichasimuka rini kubva kuZimbabwe makananga iko kuFrance?
Maasumukire dano kisiyane zichendera nekuti makompetition akamira zvakadini. Inini chemutungamiriri ndichatanga kuenda naadministrator tofanwa kusvika kumusi wa18 July. Ndoba tinoita tirenge tasvika. Zvino vamwe vedu ava vatange vamwati vamwe vari kutofanwa kugadzirira magengi ari kuGermany vatange kuGermany ikoko vakananga kuParis. Vari munhu muZimbabwe vatange vachisimukawo vachiuya zvichingodaro zvichidaro. Zvinenge zvichienda nekuti makompetition avo ari kuitwa papi akamira zvakaita sei.
Makwikwi aya akareba zvakamira.
Makwikwa aya achaita iwo kubva musi tichatanga kuti makwikwa aya achatanga kubva musi wa 19 kusvika musi wa 12 August ndokureba kwakaita. Asi pane akasiyana-siyana anenge achiitika pamakwikwa aya pamhando nemhando dzakasiyana.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe chichaenda kumakwikwi maOlympics kuParis varingisai mapondera vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndisiri maswera sei? Aiwa inda swera zvangu. Ndirimo muno muZimbabwe zvangu. Inini ngada kutaura panyaya yekuti avari kudzi vakaita huri vakutsvagwa ne anti-corruption ana Chivhayo nana Nhinga. Idzi nyaya dzadziende kumberi idzi.
Pa Studio 7 muri sei? Zvidaitwa naChivhayo zvinaonaka. Chivhayo asati daro vedu echiwa 40 miliyoni vakomana dei yakaiswa muzvipatara vakomana. Vanhu vasadaro, vanhu vezanopiefu vanoitireko kudaro vakomana. Hei, mutiudziro MP wekusanyati uko kuti kambamura kuti network vedu ei. Asadaro kambamura vakomana.
Pastudio 7 makadiko anajonga makadiko. Inini ndine zvinondumbo ndinetsawo ini panyaya yemapurofeti emuZimbabwe. Ini ndine mumwe wevatsigiri vezanupf vati zvimwe zvacho zvakuitwa nemapurofesa edu munyika medu ka zvimwe zvacho hazvizoiti zvakunyadzisa. Ndakabatikana chaizvo namai avo mai vechikuru vachinzi varohwa nemapurisa. Mapurisa emunyika medu hasisina respect. Ndakaonzwa kubatikana ndiri mumwe mutsigiri zvangu wezano asi zvimwe zvakuitika munyika medu zvakunyadzisa. Ndine mai chigaba zvangu ndiri pano pagoko apa.
Masoja nemapurisa akaramba akapeta maoko achitengwa nemari hakuna kwatinoenda senyika. Dai masoja apepuka mapurisa aremekedza zvido zvevanhu, vanotungamirira mapurisa nevanotungamirira masoja vanofanirwa kuvhurika kumeso vasatevedza zvido zvemunhu 1. Avo vejudiciary ngavaremekedze kodzero dzevanhu mutemo usingatariswi kuti wabuda muimba ipi. Tarirai zviri kuitika ku South Africa, zvinodadisa uye ikonomi yavo muchaona ichikwira, kwete zvekungotaura kuti nyika yedu ikonomi yedu iri kukwira, kana kuzvitutumadza nekushandisa masimba emasoja kana kuti mapurisa. Zveikonomi kugadzirisa ikonomi hazvidi nharo, zvinoda kugara pamwe chete, kwete zvehutororo. Hazvinyukuri nyika mukanwa mamupere.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weR&B Zim Denso Kudzai Sigauke, anozikanwa nerimagitare rekuti Sisianti. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Sisianti.
Ndakatanga zvemagitare in 2012.
Ah, 2012 wanga uchiri mudiki iwe. Vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vangu from day one, brandichiri mudiki, brandichiri ka 2 year old, they knew kuti this is what I wanted to do, because ndaigara ndichimboti, mama, daddy, one day ndichaita munyimbi mukuru. So yeah, the day came kuti ndite music yacho, na vakangondipoma blessings avo, and they've been supportive ever since.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurova?
Hey, vanhu vari kufarira the new song, Need Your Loving, that I just released. Vari kuifarira zvekuti, and I'm so blessed right now. I'm so grateful. We let you get down, 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 down.
Matambudziko aunosanganawo nawo ndeapi?
My challenges that I've been facing are mostly financial. Vision yandinayo inoda a bit of ka big. So that's been my challenge, but I'm getting there slowly getting there.
Ko vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata, they can find me on social media, Facebook, Instagram or TikTok at @CCYanti6. Alternatively, vanogona kunditumira an email, ccyanti6@gmail.com.
Was a Friday, chimboti pakanzwisa kadigidigi.
Okay, so this is a single, inonzi Need Your Loving.
Oh, I need your loving. I just gotta have your loving, my baby. Oh, I need your love. Come give it to me on and on and on and on and on and on. I need your loving. Oh, oh, oh. I enjoyed the song.
Kambo kanonzi Need Your Loving kubva kuna Kudzai Sigauke kana kuti Sisianti, anga achitaura ari parunare na Ivan Zininga we Studio 7 ari muHarare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwenhengo dzeCCC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Zube munhau dzeIsindebele.
Só com isso.